kutongwa kwamarudzi naJehovha. Kutongwa kwamarudzi naJehovha. Ndinoda kuti ndipfuurire mberi nechitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Amos. Muchidzidzo chakapfuura ndakaguma ndiri pandima yechishanu apo ndainge ndichitaura pamusoro pekuti chinhu chimwe nechimwe chinongoitika chete chichitevera chimwe chinhu. Hakuna chinhu chingangoitike pasina chikonzero. Nokutongwa chaiko kunouya kuchitevera zvinenge zvaitwa nemunhu. Munhu anotongerwa zvitadzo zvake zvaanenge azvibatira iye nemaoko ake. Mwari havasi kuzokutongera chimwe chikonzero. Mwari havasi kuzonetsana nemunhu nekuda kwezvivi zvevamwe vanhu. Mwari vanonetsana newe nokuda kwezvivi zvako. Zvitadzo zvako zvawakabata iwe nemaoko ako, zvawakatadza iwe muupenyu hwako, ndo zvichaita kuti unetsane naMwari. Kana ukagadzirisa ipapo, uchazoona kuti upenyu hwako unenge usina dambudziko naMwari. Asi chinhu chandaida zvikuru sei kuti uone muchirongwa chakapfuura ndechekuti usatarise Mwari sezvinonzi Mwari imhandu yako. Usatarise Mwari sezvinonzi Mwari vane utsinye. Nekuti kana ukangonzwa nyaya dzekutongwa nekutongwa kwaMwari zvikuru sei, unofungidzira kuti zvichida Mwari vane utsinye. Asi nyaya iripo haisi yekuti Mwari vane utsinye. Nyaya iripo ndeyekuti chiziva kuti chese chaunenge waita chine zvimwe zvachinokonzera. Pane zvimwe zvinobuda mukuita kwako. Pane zvimwe zvaunokohwa zvichibva mukuita kwako. Saka ukaita muitiro wechivi uchakohwa kutongwa naMwari. Ukaita muitiro wekuzvidza shoko raMwari uchakohwa kutongwa naMwari. Ndo mafambiro azvinoita. Ndo zvandaida kuti muchirongwa chakapfuura unyatsoona zvakazara. Unyatsoona zvinogutsikanisa nokuti ukarasikirwa neruzivo irworwo rwekuti zvandinenge ndaita ini zvichaunza kutongwa kwangu. Zvinhu hazvizokumiriri zvakanaka. Zvinhu hazvizokufambiri nenzira yaungatarisira iwe kuti zvikufambire nayo. Zvinhu hazvizofambi negwara raunoda kuti zvikufambire naro. Nekuda kwekuti unenge uchisingabvumi chokwadi chiri pachena chekuti zvinhu zvaunoita zvine zvimwe zvazvinokonzera. Zvinhu zvaunobata, mararamiro aunoita, mafambiro aunoita, ane zvimwe zvinhu zvaanokonzera mukurarama kwako. Saka Mwari havangotongi pasina chikonzero. Vanotonga avo bedzi vanenge vaita sarudzo yokuti havadi kuteerera Mwari. Vanenge vaita sarudzo yokuti havadi kuteerera shoko raMwari. Vanenge vaita sarudzo yokuti havadi kunzwa kubva kuna Mwari. Vanenge vaita sarudzo yokuti shoko raMwari havari koshese muupenyu hwavo. Vachangoita sokuda kwavo ivo. Vopedzisira vaakuita zvivi. Vopedzisira vaakupandukira shoko raMwari. Vanhu ivavo ndo vanosangana nechinhu chinonzi kutongwa naMwari. Mwari vanotonga zvechokwadi anibode kunyebera. Kana uchinge usingaremekedzi shoko ravo, gara uchitozviziva kuti hapana kumwe kwaunoenda nako unotosvika pakutongwa naMwari. Munotopedzerana chete. Ndikada kuzvitaura nemamwe matauriro. Munotopedzerana naMwari. Muchapedzerana kana uchida kuramba uchirarama muchivi. Asi ukaziva kuti pane chimwe chinhu chaunogona kuita nemamiriro ezvivi muupenyu hwako, chinonzi kutendeuka. Chinonzi kudzidza kubva pakukanganisa kwokutanga. Ukaziva izvozvo, ndinoda kuti uzive kuti Mwari vachakuitira zvakanaka. Mwari vachakudzikinura. Mwari vachakubatsira. Gara uchiziva kukosha kwekugara zvinhu zvakamira zvakanaka pakati pako naMwari. Chinhu chinokosha ichocho kuti nguva dzose ushingairire, ushuve kuti pakati pako parege kuva nezvikwereti zvakawanda. Ndiri kutaura pakati pako naMwari. Ngapasave nezvikwereti zvakawanda zvisina kuripwa. Kana paine chinofanira kuripwa nokutendeuka, kana paine chinofanira kuripwa nokukumbira ruregerero, gadzirisa zvikwereti zvako naMwari kuitira kuti zita rako ringe rakachena pamberi paMwari. Nokuti kwese kwaunozoenda hazvina basa kuti ndekupi. Unenge waakufamba uri munhu ane mhosva chete, akagadzirira kutongwa naMwari kana usingateereri shoko raMwari. Asi kana uchiteerera shoko raMwari, uchifamba mukuda kwaMwari, uchagara uchiziva kuti uri munhu akasununguka, uri munhu akaregererwa, uri munhu akaponeswa, uri munhu anofamba akasimudza chiso, uri munhu anofamba achizvikakata, nokuti unenge uchinyatsoziva kuti ko kutyei ini ndakagadzirisa zvinhu pakati pangu naMwari. Dambudziko rine vanhu vazhinji nderekuti vari kufamba vasina kugadzirisa zvinofanira kugadziriswa naMwari. Vari kufamba vaine zvinhu muupenyu zvinokonzera kutongwa naMwari, asi ukangogadzirisa ipapo ziva kuti nyaya yacho inenge yatopera, panenge pasisina dambudziko, zvinhu zvinenge zvaakufamba mugwara rakanaka. Ndo zvinhu zvandaida kuedza kuonesana newe muchirongwa chakapfuura, kuti hakuna chinhu chingangoitika pasina chikonzero, kuti Mwari wongorota kungorota kuti ndoda kutonga, kungorota zvavo kuti ndoda kuita utsinye, kungorota zvavo kuti ndoda kukaurisa vanhu. Havasiriwo Mwari vandinoziva. Mwari vandinonamata, Mwari vandinoshumira, ndiMwari vengoni, ndiMwari vetsitsi, ndiMwari verudo, ndiMwari vanoshuvira zvakanaka mukati meupenyu hwevanhu. Saka iwe kana uri munhu akarurama, unozongogara uri mumaoko aMwari. Ndakambonzwa rumwe rumbo rwaimbwa, hanzi akarurama anogara mumaoko aMwari. Hamune nhamo inovanetsa vanogara murugare. Zvinokomborera kaizvo. Kana wabvisa chivi muupenyu hwako, wabvisa kusateerera muupenyu hwako, unogara mumamiriro ezvinhu anoratidzwa nechimbo chandiri kutaura inini kuti chinonzi icho, vakarurama vanogara mumaoko aMwari. Hamune nhamo dzinovabata, vanogara murugare. Chinofanira kuva chishuwo chako, inofanira kuva tarisiro yako, yekuti kana zvichigoneka sekugoneka kwazvingaite, iwe ukwanise kugara murugare. Ndatina hakuna chinhu chingangoitika pasina chikonzero, nekutongwa chaiko kunouya kuchitevedza zvinhu zvinenge zvaitwa nemunhu. Munhu anotongerwa zvitadzo zvake zvaanenge azvibatira iye namaoko ake. Teriri ndainge ndichitaurawo pamusoro pekutadza kwavaIsraeri. Amosi ainge achitipa zvino mibvunzo. Zvino ndinoda kuti tigopfuurira mberi nechitsauko chacho uye nemusoro mumwe chetewo weshoko wekuti kutongwa kwamarudzi naJehovha. Kutongwa kwamarudzi naJehovha. Asi chikamu chataa kupinda iko zvino, tiri kuchitarisa chiri pasi pomusoro wekuti kutongwa kwaIsraeri. Kutongwa kwaIsraeri. Pandima 6 mubhuku ramuprofita Amosi chitsauko chechitatu, bhuku ramuprofita Amosi chitsauko 3 pandima 6, shoko ropenyu rinoti, ko hwamanda ingaridzwa muguta vanhu vakasatya here? Ko guta ringawirwa nezvakaipa Jehovha asina kuzviita here? Mwari chavainge vataura chete ndechekuti vainge vachizotonga rudzi urwu. Zvinokutongwa kwainge kutori munzira kuchiuya hako. Unenge uri ubenzi chaiwo kuti munhu angozvinyararira hake. Chinenge chine ungwaru ndechekuti munhu ateerere zvinenge zvichitaurwa nomuprofita. Ini ndinofunga kuti dai vanhu vaimubvunza muprofita wacho kuti zvinotodini kuti tirege kutongwa, zviro kwazvo vaipiwa mhinduro yacho ichibva kuna Mwari. Asi dzimwe nguva chinonetsa ndechekuti munhu anobva abatwa nomweya uya wokuti anenge achingoti haana basa nazvo. Kunyange nemuchechi chaimo, nhasi uno munhu anombokundikana hake kuteerera shoko raMwari. Handizivi hangu zvichida munhu anenge achifunga here kuti zvinenge zvichitaurwa zvacho idambe here, kana kuti chii chaizvo chinenge chichimbotora nzvimbo muupenyu hwemunhu. Asi ndinofunga kuti munhu anenge achifanira kudzidza chaizvo kuburikidza neshoko raMwari, kuti chinhu chimwe nechimwe chinotaurwa naMwari chinotoitika chete, chiprofita chimwe nechimwe chinotozadzikiswa chete. Munhu anoziva chinhu ichi anochengeta shoko rechiprofita rinenge rataurwa nevanhu vaMwari. Zvino pano tasanganawo namamwe mashoko anotiwo, guta ringawirwa nezvakaipa Jehovha asina kuzviita here? Ndinoda kuti chekutanga hama yangu tinzwise kuti kana zvichinzi zvakaipa zvinenge zvisingangorevi chivi chete, asi dzimwe nguva zvinenge zvichimboreva kurangwa. Zvino apa zvinenge zvichingofanana nokuti Mwari vanenge vachiti hakuna kutongwa kunouya muguta pasina kunge paiswa ruoko naMwari. Mwari ndivo vanotonga ufungi, ndivo vane simba rokutonga marudzi avanhu anenge atadza. Ndinobva ndada hangu kuti nditaure kuti muupenyu hwemwana waMwari hakuna chinhu chinonzi chinongoitika chete samasanga. Chinhu chimwe nechimwe chinoitika chinenge chichiitika nenguva yacho uye neurongwa hwaMwari. Chinhu chimwe nechimwe kana chichiitika chinenge chichiitika nechikonzero, chinenge chine chimwe chinenge chakonzera chinhu ichocho. Mwari havangofambi munyika vachingoita zvinhu somupengo. Mwari havasi mupengo. Mwari vanoita zvinhu zvipenyu nechinangwa uye neurongwa hwavo. Zvino kana chimwe chinhu chichinge chaitika, chinenge chichiitika kuti munhu agodzidza kubva pazviri. Munyika muno mune zvinhu zvakawanda chaizvo zvandinofunga kuti vanhu vangadai vachida chaizvo, asi chinondinetsa zvino ndechekuti vanhu havana kudzidza. Kune zvimwe zvinhu zvandinofunga hama yangu kuti iwe neni tinenge tichifanirwa kubuda nechidzidzo chikuru chaizvo chokuti chero zvichinzi ungazvidzokorora munhu haungadi. Hama mudikani, ndinoda kuti ndikuudze kuti Mwari havangaregeri rudzi ruchirarama murugare irwo rwuri muchivi. Zvino chiri pachena ndechekuti nyika inorarama munguva dzokubudirira nemukugarika chaimo, asi kutongwa kunouya chete. Amos anobvunza mibvunzo minomwe ine chekuita nezvekutongwa. Mibvunzo yacho inenge ichingobudisa chete pachena kuti kana kutongwa kuchiuya kunenge kuchikonzerwa nechimwe chinhu, kunyanya-nyanya chivi chinenge chabarwa kana kubatwa navanhu. Pandima 7 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 3 pandima 7, shoko roupenyu rinoti: zvirokwazvo Ishe Jehovha havangaiti chinhu vasina kumbozivisa varanda vake vaprofita zvakavanzika zvake. Pano Amos anotitaurira pachena kuti Mwari havangapinde mukutonga kwavo ndokubva vangotonga chete vasina kumbenge vazivisa vaprofita vavo chinhu chavanenge vachida kuita. Zvino vaprofita ndipo paya zvino patinobva tavaona vachitaurira vanhu zvinenge zvichifungwa naMwari. Zvino kana munhu achinge ataurirwa anenge achifanira zvino kuti aone zvekuita. Ndinofunga kuti chinhu chete chinenge chichifanira kuitwa nemunhu kutendeuka. Kana munhu achinge atendeuka pane zvakaipa zvake achichema kuna Mwari anenge atopedza zvose. Ndichangoramba chete ndichisimbisisa pamusoro pekutendeuka. Rangarira kuti ndakati ndichaparidza shoko rekutendeuka kusvikira mbongoro dzaanenyanga. Iye munhu anofanira kutendeuka. Ndingangoti ndicho chinangwa chikuru chaMwari pamusoro peupenyu hwemunhu mumwe nomumwe anorarama panyika ino. Ndicho chikonzero zveMwari vakatuma Jesu kuuya kuzotifira pamuchinjikwa kuti iwe neni tigotendeuka kuburikidza nokutenda muna Jesu Kristu saIshe nomuponesi hweupenyu hwedu. Pandima 8 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 3 pandima 8, shoko roupenyu rinoti: shumba yavomba ndiani ungarega kutya? Ishe Jehovha wakataura ndiani ungarega kuprofita? Vaprofita vainge vachipa shoko raMwari kuvaIsraeri. Dambudziko ratinaro isu nhasi uno handirekuti vanhu havana shoko raMwari, asi dambudziko chete ratinaro nderekuti vanhu havachateereri kushoko racho. Shoko riripo uye Mwari vari kutaura nevanhu vavo, asi vanhu zvino havadi zvavo kudavira kushoko raMwari. Kana shoko richinge rataurwa, rinenge rataurwa kuti munhu agorigamuchira. Kana achinge arigamuchira, ndipo zvino paanenge achifanira kuti agorarama shoko racho. Ane nhamo munhu anongonzwa chete asina chimwezve chaanoita kana achinge anzwa shoko racho. Mwe munhu angada kuvanda hake achitiye Mwari havachatauri. Ini ndinoramba izvozvo nokuti Mwari ava havana kufa. Mwari ndiMwari mupenyu uye vanoita zvinhu zvipenyu muupenyu hwedu. Chimwe chandinoda kuti uzive ndechekuti kana Mwari vachigona kutaura nerudzi rwavanhu, vanogona zvekutaura kunyange nekunyika yose. Kana vachipa yambiro, vanenge vachiyambira kuburikidza nemushoko ravo. Munhu anoda kuona Mwari vachiburuka kubva kudenga vachiuya kuzotaura nemunhu ane nhamo. Kana usingatendi shoko raMwari, chirega zvekutarisira kuti Mwari vachauya vachitaura newe ivo mbune pachavo. Ini ndinongotenda kuti Bhaibheri ndiro zvino rinongoramba richiverengwa kupfuura zvimwe zviverengwa zvose. Kana munhu akaverenga shoko raMwari achiritora sechimwewo chinangwa zvacho, haana chaangagona kuwana kubva mariri. Ndinotenda kuti kana munhu achiverenga shoko raMwari anenge achifanira kuti agoteerera chaizvo kuti Mwari vanenge vachiti kudii, nokuti apa ndipo Mwari pavanenge vachitaura havo nomunhu. Zvino ini ndinopesana nevanhu vaya vanoda kutora Bhaibheri sepepa nhau rekuti nhasi anoriverenga, mangwana haachina basa, anenge ave kutanga rimwezve. Bhaibheri ishoko raMwari uye ishoko reupenyu. Iro shoko racho nhasi chaiye richingoripo, asi kuti vanhu chete ndoo vasiri kuteerera havo kuti Mwari vanoti kudii. Shoko raMwari richangoramba rakanaka chete nemangwana chaiwo sezvarakangoita nhasi uno, uye sezvaranga rakangoita munguva iyo iwe neni tisati tavapo. Chinongokosha chete ndechekuti tigorishandisa chete shoko racho. Kwakagara kuri kuronga nokuita kwaMwari kuti vanoburitsira pachena vanhu vavo zvavanenge vachida kuita. Ufunge Mwari havana kufanana nemunhu, nokuti kana munhu achida kuitira mumwe munhu chakaipa hambo munyeveri, asi kuti anongoerekana chete angoita chinhu chacho, nokuti ndicho chinenge chiri chinangwa chake chokupedzisira chaicho. Asi Mwari vanotanga vambozivisa vanhu vavo. Apa vanenge vachiitira kuti zvichida munhu anogona kutendeuka hake. Asi kana munhu achinga akundikana zvino kuti achiita izvo zvinenge zvichidiwa naMwari, Mwari havana zvino chinenge chichivatadzisa kuti vaite zvavanenge vachida kuti vagoita. Mumwe munhu anoramba achibvunza kuti ivo Mwari vacho vachiri kutaura here kana kuti zvainge zviri zvekare chete. Ini ndinoti Mwari vachiri kutaura. Ndambotaura kuti Mwari vanotaura mbune mushoko ravo. Zvino munhu asingaverengi shoko ane nhamo chaizvo, nokuti Mwari havana matauriro avangaite naye. Mwari vanotaura nemunhu kana munhu achigara mushoko ravo. Mwari vasati vatuma mvura zhinji panyika, vakatanga vambotaura nezvazvo. Noa akawanawo mukana wokutaurira vanhu kuti vagadzirire, asi vanhu ndokuomesa havo musoro. Ichi ndicho chinhu chete chinopa munhu kuparara nguva zhinji. Munhu anoomesa musoro kana kuyambirwa kuchinge kwauya, anongogara chete ari mudambudziko guru. Pandima 9 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 3 pandima 9, shoko roupenyu rinoti: paridzirai mudzimba dzoushe paAshidhodhi nomudzimba dzoushe munyika yeIjipita muchiti, unganai pamakomo eSamaria muone bope guru riripo nokumanikidzwa kuri mukati maro. Ashidhodhi yainge iri nyika yavaFiristia. Amos painga achipa chiprofita chino, Ashidhodhi yainge iri nzvimbo yepamusoro-soro chaiyo. Zvino mundima yataverenga inenge ichimirira Firistia. Saka kureva kuti zvainge zvichitaurwa pano zvainge zvine chekuita neFiristia yacho. Samaria rataurwa rainge riri guta guru reumambo hwechekumusoro kuvaIsraeri, uye imba yeumambo yaAhabhu naJezebheri yainge iri imomo. Samaria yainge iri nechepachikomo, asi kwainge kune zvimwewo zvikomo zvainge zvichipoteredza guta racho. Zvino kubva kuzvikomo zvacho izvozvo vanhu vaigona kunge vachiona zvainge zvichiitika muguta macho. Chivi ndicho chimwe chinhu chaitongwawo chavainge vachiona havo. Ndakambotaura pamusoro pemabatirwo ainge achiitwa varombo. Ndizvo zvandinoda kuti tigoona hedu. Pandima 10 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 3 pandima 10. Shoko roupenyu rinoti, nokuti havazivi kuita zvakarurama, ndizvo zvinotaura Jehovha, ivo vanounganidza kumanikidza nokupamba mudzimba dzavo dzoushe. Samaria yainge ichizvichengetera mudzimba dzayo dzoumambo izvo zvavainge vaba. Ufunge munhu anochengeta chinhu chaanenge aba ane nhamo chaizvo, nokuti chinhu chacho kana chiri mumba chichangoramba chichimupa kufunga chete pose paanongochiona. Zvinongokunakira chete kana uchizofunga zvekuti chinhu chacho unoda kuchidzora. Asi kana pasina kudaro, chokwadi hapana chinenge chakambokunakira, hapana chinenge chakanakira munhu. Pandima 11 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 3 pandima 11, shoko roupenyu rinoti, naizvozvo zvanzi naShe Jehovha, muvengi uripo pose pose panyika, uye uchakubvisira simba rako, uye dzimba dzako dzoushe dzichapambwa. Hama yangu, nhasi uno kutaura kuno kwandinoita kudai, dzimba dzoumambo dzeSamaria dzigere mumasvingo chaimo. Ichi chinhu chakatanga apo guta racho rainge rapambwa. Ndakambotaura kuti kana Mwari vachinge vaisa munhu kumuvengi, vanenge vatomuisa zvachose. Hapana munhu angagona kupukunyuka muruoko rwaMwari. Ichi ndicho chinhu chandinonyanyozivisisa chaizvo. Kana aripo munhu anofunga kuti angazvigona, chokwadi achazvionera pamunhu sefodya. Pandima 12 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 3 pandima 12, shoko roupenyu rinoti, zvanzi naJehovha mufudzi, sezvaanobvuta pamuromo weshumba makumbo maviri kana chipande chenzeve, saizvozvo vana vaIsraeri vachabvutwawo, ivo vagere Samaria pamucheto wouvato uye pamitsamiro yemicheka yesiriki yomubhedha. Kutonga kwaMwari kwaizenge kuchiuya kune hasha, nokuti vanhu ava vainge vaziva chiedza. Ufunge munhu anotadza achiziva hake chokwadi chacho, ini ndinomuona hangu sokunge ndiye anenge akanyanya kuipa. Kana ndiri nehangu ndichitonga munhu iyeye ndinenge ndichitonga nehasha chaidzo. Hama yangu, ndinokukumbira kuti uenderere mberi uchiverenga chitsauko chino kusvika pachinogumira. Ini kwanhasi uno ndinoguma hangu pano, nguva haichanditenderi kuenderera mberi. Shoko rangu guru kwauri nderekuti, kana rudzi rwaMwari ruchitongwa, iwe ndiwe ani chaiye kuti ugorega kutongwa. Uchenjerere upenyu hwako, fadza Mwari namararamiro ako aunoita pamberi paMwari. Mwari wekudenga akukomborere.